Kwazwai, Muria Zimbabwe, Dinom Kamchiram Chirongo Chedu Chevichi Diki, Uchelo T Connection, Lilami Umike Hove. Welcome, Muria Zimbabwe, Mtwagazo Mushe, Zimbabwe Mushe to The Connection, Studio 7's very own youth program that targets tackling anything and everything youth related. Mtwagazo Mushe, Zimbabwe Mushe, today is December the 31st, the last day of the year, and an actual fact for those that don't know, just in case you didn't realize, Uchelo Labasakulayo Chirongo Chedu Chevichi Diki is the last program that Studio 7 is giving to you in 2019. Of course, we'll still have the morning show in 2020. Mtwagazo Muhle, Muria Zimbabwe, welcome to The Connection. And I'm your host, Mike Hove. Once again, Muria Zimbabwe, Ndinom Gamchraim Chirongwa Chedu Cheveche Diki, Uhlelo The Connection, Lelami Mike Hove, on Tuesday, the 31st of December, 2019, New Year's Eve. Mtwagazo Muhle, Zimbabwe Muhle, just a couple of hours until sesiyafika phela kumnyaka omutsha, umnyaka ka 2020. Nasi Mchirongwa, tonight on The Connection, seeing as though it's New Year's Eve and it's the last program of the year, I found it very fitting ukuthi hayi, jigi, let's look back at 2019 and see ukuthi how Mtwagazo Muhle, Zimbabwe Muhle, gorera 2019, umnyaka ka 2019 uhambe kuhle na. So I'm looking to open up to the mics to you, Zimbabwe Muhle, Mtwagazo Muhle, Zimbabwe, to come onto the program as we recap on 2019 and of course as the nation prepares for 2020. The big question I have for you all, Natsum Chirongwa, is one, how was Zimbabwe rearing in 2019 with regards to politics, socially, economically? How did Zimbabwe do? I also want to hear from you all, kuti aiwa gorera 2020, seeing as though 2020 is peaking and it's around the corner, what are your expectations for 2020? For those that are looking to join us tonight on The Connection, you can either text me on WhatsApp on +12024650318, or you can call me live on air, Muria Zimbabwe Mtwagazo Muhle, on +12024690277. I repeat, +12024650318 is WhatsApp, and +12024690277 is calling live on air. As we speak, Muria Zimbabwe, we're broadcasting live on radio on a 909 medium wave frequency, pa 4930 13860 nepa 15460 kilohertz. Saka text up WhatsApp, we are mokwanza on the text up kutfondra live parunare. Linga kwoshu pelam Mtwagazo Muhle, Zimbabwe Muhle, uti as we speak, we're broadcasting live on our three Facebook pages. Saka magatira chirongwa chedu chevechi niki, uchilero The Connection, Lilami Umaikove.
Eita, hola, Ndeipiko, Hamadzangu. If you are with us right now, you are tuned into The Connection. I'm your host, Mike Ove. Danki, abontanga. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa. Now, all I ask is that you follow us on social media and join the conversation. Our Facebook pages are VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. Or you can text us.
Okay, so basically, if you look at the way transactions happen in Zimbabwe,
Muria Zimbabwe, aiwa, tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa, muchirongwa chedu chevechi diki. Today is December the 31st, 2019, New Year's Eve. Now, as I mentioned earlier on, we are recapping on the year of 2019, which means we're going to be looking at incidences and events that happened throughout the year that not only affected youth, but affected the nation at all. So let's get straight into it. The first event we're going to look at happened in January 2019. Zimbabwe, aiwa, pakango tanga 2019. So the first clip that we're going to play will show you what happened in January 2019. This happened on January 15, 2019. Zimbabwe were passing on messages that could be detrimental to the government. Let's take a look at it, how the internet shutdown affected the economy. Take a look.
Okay, so basically, if you look at the way transactions happen in Zimbabwe, mm-hmm. we've got the de facto national switch, which is called ZIM switch.
Mm-hmm.
By default, it is what you need. That is the national switch. So we've got all the member banks in Zimbabwe, which are about 18 of them, interconnecting to ZIM switch
mm-hmm.
via what we call IPsec tunnels.
Mm-hmm.
So IPsec tunnels are actually, you know, channels which have streamed through the internet
mm-hmm.
as means of interconnecting the banks and ZIM switch.
Mm-hmm.
So because the internet has been shut down, it means the tunnels have also been cut off.
Mm-hmm.
So literally, since the internet was cut off, there wouldn't be any transactions coming from any of the banks
mm-hmm.
Being switched through, you know, the national switch.
Mm-hmm.
So literally, the whole system would not have processed a single transaction today
mm-hmm.
Because of this, you know, internet shutdown.
Yeah, so Zimbabwe Muhle, you heard there from Umnumzana Ubeven Shapeta, young guy in Zimbabwe. He's an IT expert. Yena ubechasisa ngempela ukuthi hi apho pakadzimwa ndandemthande pakadzimwa internet, how did it affect the status of the economy? So Beven angachinyatsotsanangura ubechasisa ngempela uBeven esithi hi lapho kwacithula ubulembu obe internet, not just did it affect indlela abantu babexoxisana ngabo, the way that people were communicating, not papa sina WhatsApp, papa sina Facebook, papa sina Twitter, papa sina Instagram, ne email chayo chayo yanga isinga shande takauna wano wanga kuscramble lezo chokwadi wachi manya kuna na VPN, looking for ways to break this internet block that had occurred, and some people were successful by getting VPNs and so forth. Beven was explaining a city high on that day. Zimbabwe lost millions of dollars. Ngiyaphila njalo, millions of dollars. So that's one of the incidences that happened in January 15, 2019. Apo pakadzimwa internet. But now January was another eventful month in Zimbabwe. Another thing happened in January. Apo the nation at whole was crying. Zimbabwe Womuhle, in January, on the 29th of January 2019, panapa pachirongwa chedu cheve chidiki, we hosted a program, apotati chikurukura, nyaya kuti, the late Dr. Oliver Mtukudzi left us. This left the whole nation at whole broken in tears, crying. Not so long ago, apo Marvelous Mhlanganya, we and Gibbs Dube were hosting their program. They were talking about big incidences. Paka pinda omwa mterera, I know it's Donald Mambo Maganya, so aiwa. That's one of the moments that broke his heart. One of the things that stood out in 2019. Let's take a look at a video where the youth of Zimbabwe were pouring their hearts out and showing how much they miss Dr. Oliver Mtukudzi.
Usawole moyo kanelia, Maria newe. Neria, neria, usawole moyo kanelia, Maria newe. Usawole moyo kanelia, Maria newe. Kufima ne murume hanza, simona moyo kushinga, usawole moyo kaneria, Maria newe. Usawole moyo kaneria, Maria newe.
Oh, Daddy,
Senzeni,
what shall we do?
Zingani,
Zinzinja.
What shall we do?
What we can do is put our lighters in the air. My fear is keeping it global, man. We showing respect, mova. We love the legend. Yeah, we'll see like again. We'll leave them shabba walking, cause nobody can believe it. You're like an uncle, a father to all of us. When you came to be, you paved ways for all of us. But a famous when you were humble to all of us. That explains why there's so much grief in all of us. Born I'm on the veil, I'm a show, I'm a web, okay, but one. I'm a kalang, I'm a tongue, I'm a web, okay, but one. Having soon to love a long song, who was sang on this. You were a symbol of unity, see a power when me. I lay. Why you start telling me? Why you start telling me? Why you start telling
me? Daddy, what shall we do?
What shall we do?
Hey, Tony, rest in peace to the late Dr. Oliver Mtukudzi, a legend on its own. Ngizondene umthereri wangokuthara nga ngiyeza ukuthi ngilomlale oqala ongenayo kuhlelo asizweni ukuthi mbani okhona ecingweni. Khola khola umthereri ndinomgamtshela emthrongo wathela uchebe chidiki ndiyana lipho parinati.
Yho makaniwe ngoma.
Ayi wa tripo zwiri kufamba.
Ha
gari kufama ni tonkoma innocent mchirongwa ndo bonde varo. Ai wa mchirongwa ndimi kama akto swika kapa new year hapo.
Ai wa takato imira ndatarara kathiriko i.
Ai wa sarare mpomba budeke bato swika ai wa makorokoto makorokoto. Tudzo mkoma ino nasi nyaya yacho kutarisa tutarisa gore ra 2019. Lemaondere nyu mungati zvinhu zvakafamba zvakanaka here.
Ha maonero hazvinzese zvemuZimbabwe zvakazvisina kunge. Zvakamira zvakanaka. Hazvini zvaingonetsa netsa asi panga pakaita.
Tichitarisa zvakaitika munyika especially zvakasangana nevechidiki. What would you say stood out to you? Chii chamungati chakaitika chamungati aiwa ichika ichi handife ndakachikanganwa zvakaitika muna 2019?
Mukoma zvakaitika muna 2019 mabasa anga asikuwanika. Wana wechidiki wanga kuita zvinhu zvemadrugs hapana masimudziro aitwa asi nokuti segore ratakuda kupinda iri ndoda kutaura kune zvematombiro enyika kunyanya kuna vapurezidendi vedu vamunangagwa nevepurezidendi wekumdc wanelson chamisa kuti vange vachitaurirana then kuti nyika iendere kumberi tiite unity sechinhu one kwete kudividane nokuda kwezvinhu zvematongerwo enyika.
Yeah. Mfunzo wangu wokupedzisira kwamuri mukoma ino tisati takupai mukana wokushuvira hama neshamwari dzenyu gore idzva rakanaka pane zvamakatarisira kuti zvichachinja here gore mugore ra 2020?
Aiwa chokwadi sisi vechidiki tichada kufanira kuti tisobatane tichiite fosi nevakuru vedu venyika tichiite unity tibatane tipedze chinhu chimwe chete nyika yedu yezimbabwe.
Chii mkana uyu uripo mukoma chiishuvira iwo hama neshamwari gore idzva rakanaka?
Chekutanga ndoda kuzvishuvira pachezvangu idivi ndipinde mugore rakanaka uye ndozoshuvirawo nyika yose yezimbabwe kuti aiwa taakubva mumatambudziko atiri tiende nerimwe gore nyowandi pezveunity. Chechituroda kuti vabereki vangu vapinde mugore idzva ndoda kuzotiwo vandofara navo anonzi vamubure semimbure pamatondero ako honde vari vanga vachizopindawo mugore idzva.
Aiwa takunza zvakanaka mukoma ino tinotenda kwamuri ndoti happy 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 new year.
Happy new year.
Aiwa tasvika. Thank you mukoma ino nekupinda muchirongwa tosangana next week and this. Right, ndiri kunzwa ndine umwe muteereri nyezo kuti ngilomunyu mulaleli nhangu ino uyangena kuhlelo. Kola number one asizoni kuti ukola number two yena utini. Kola kola mteereri ndinomugamuchira muchirongwa ngiyakwamukela kuhlelo ndiani ari popa rinari.
Ndiweni.
Baba ndiweni unjani?
Hai ngiyaphila mfowethu kunjani?
Hai ngiphilile. Happy 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 new year baba.
Happy happy new year bra.
Asizweni phela umbono wakho ndiweni nangu u-2019 usehambile nangu u-2020 usefikile. Ubona ngani u-2019 uhambe kuhle na?
U-2019 ndokahamba ngakuhle kodwa engikukhangeleleyo ukuthi la ku-2020 lokho esagathi ibhasi efanayo mfowethu asikuyehli kuyo ngenxa yokuthi akukatshintshi lutho. Engikukhangele kakhulu ukuthi kanti esinshayela uvalo ukuthi sihlane nesikolo abantwana kumele baye esikolo nje within 2 weeks time and i-school fees angikhona imali eqanjwayo ethayisa abantu ngovalo engazake itholwe ngumuntu osezimbabwe kanti uzayithola ngathi okuqala kungena muntu esebenza ku-industry ngikhuluma ngama-doctors ayiwo akade eziqhashwa zikahulumende behlulene kwaze kwafika isigaba sokuthi agcine baxoshe umsebenzi kuyini okungalungiswa ekhitchini uma ngabe kusesigabeni selizwe lakithi sikhangele u-2020 kuzoba nomehluko.
Hayi ngiyakuzwa. Baba ndiweni kukhona na okwayenzakala kulo mnyaka okungathi hayi this is one thing I'll never forget?
Maqondana nokuphila siphila nje kuphela okwenzakeleyo lomnyaka ukuthi kube busungu kakhulu okungenza ukuthi singeke siphinde sikukhohlwe ukuthi kanti ngikambe kungabe kuzokuma kodwa kuphela ngokukhuleka la ngokukholwa nguNkulunkulu esikhangelelayo kuye kuphela kukho konke.
Hayi siyakuzwa usungabikelela isihlobo labangani babantu wena.
okunkala ngibingelela abantu abami ngiphila labo phakathi kweguma ngibafisela kumnyaka lenhlanhla manje kakhulu noma bebhoyane nesikolo ukuthi izikolo lapho zivulwa manje uNkulunkulu angenele kube licebo lakhe kuko konke unkosikazi wami enginayo egumeni izihlobo zami ezingaphetsheya kwezwe abakhona abangabazalwane bethumi nambili bonke ngiyababingelela ngithi ngabangena eminyakeni omutsha ohlambulukileyo uNkulunkulu abenzele izimanga bese ngingalibali manje uStudio 7 wonke abasakazi bonke ngiyabathanda bonke kakhulu uNkulunkulu abe lani izikhathi zonke.
Hayi, siyabonga babantweni, kuwe sithi happy new year sesifikile.
Happy 2020.
Hayi, siyabonga baba, sohlangana ku-2020 angithi ndiwena. Good. All right, Muriel Zimbabwe. That was Umnumzana Undiweni, one of our loyal callers. Uhleze ngena lapha kuhlelo uthi hi, yena ubona ngani u-2020, same banana, same story, just a different day. Pinda imchirongwa mutu zoma onrenyu. Early on, we highlighted incidences that happened in January. Takaona internet, dande mtande richi zimwa, boosh, shut down internet ku Zimbabwe. Hurumende yanga yati vanhu vanga vakunyanya kuwandisa zvinhu, hanzi manga makuda kupidi vanhu vanga vakuda kupidigura. Hurumende yanga iripo, hurumende yava Emmerson Dambudzo Mnangagwa, hanzi mamushandisa internet as a means of communication. Saka vakatoibloka internet kuitira kuti izvozvo zvisaitike. But tati na vabeven shapeta on that day, chirongwa takachibatawo musi wa 15 January 2019. Vashapeta is an IT expert. Vakapinda muchirongwa vakatsanangura vakati kudzimwa kwakaita internet, the shutting down of ubulembu of internet was something that led to ilizwe lilahlekelwa ngama million amaningi ama million lezo mthokazi omuhle. Another incident we highlighted, silahlekelo liqhawe lamaqhawe ngempela, a musical legend Umnumzana Oliver Mthukudzi. So we saw abantu abasakhulayo were pouring their hearts out behlabela ingoma zabo. We played ingoma eka Kelvin njalo uLorraine Maplanka Stout, bona they were singing ingoma ezika Tuku besithi ha ngempela silahlekelo liqhawe lamaqhawe. Now, as we move on to other incidences that happened in the nation throughout the course of 2019, let's move over to umnyaka ka March. Kumanika lenduko in March was a terrible, I repeat, terrible month. Nekuti aiwa ndipo pakanyatso rowa nedutu mpengo Cyclone Idai. Cyclone Idai ravaged the western side of Zimbabwe. Manicaland was one area that was completely ravaged. A lot of people lost lives, a lot of people lost a family, and a lot of people lost property. Let's take a look at a clip that basically sums it all up, what happened in Manicaland in March 2019.
Baba emrumu wangu akashaka akawirwa nemba bvafira papo ari tune kamwe kamwana kababa mukuru wangu asi akasatoti kationa kakashe kutotsvaga patinofungidzira ndipo pakare pachipana mazichomba sikadombe zvekuti tiade kumbira kuti kana kuna vana vakwanisa kutibatsirawo kuti tidini tikwanisa kutomutora
kuitika pakunaya kwemvura yakauya nemhepo yakanyanyisa kuzoti miti yechotange kudonha yadonha miti mvura yachobva ichibva yadini bridge rorobva ratanga kutotorwa kwebridge rakadonherwa ngeniki
mvura
tasangana nenzara kubudikidza kwemvura cyclone idai yati konzeresere nzara
muri yango anisimbuzo kuti zvakamira sei kukumberi kwacho kwandikuda kuenda nokuti network haisi kuita hapana transport maroad akavhara akazara mavhu kana akacherwa nemvura saka ndakutadza kuzoti ndofamba sei.
I have come in order to visit the families, communities, as well as the infrastructure and the reef has been destroyed, so we can assess and determine what the government can do in terms of assistance.
Liabona ke lapho, that was what happened kumanikaland mumatch mabvamaonawo kwokupedzera kwakune mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa apo vakanoonawo vanhu vakanovavhakacha kumanikaland vachida kuonawo kuti how bad was the impact of cyclone Idai pari zvino vasinganzwisise takaonawo zvekare over time 2% makanzi muri kubhadhara nafinance minister professor Mthuli Ncube ndiyo yakazosha ndiswa kubatsira vanhu vekumanikaland asi hatisati tavabata kunzwawo kuti since then pane zvangati zvachinja here patokurukura nezvemamariro akaita mararamiro avo tiri kunzwa kuti tine muteereri. I hear we have a caller asizoni kuti kubanikonekti imweni kola muteereri welcome mune chirongwa chedu.
Halo, makadii?
Aiwa, tiripo. Zviri kufamba?
Zviri kuita, zviri naniwo.
Ari parunhare ndiani?
Ndi Joseph kupolokwani South Africa.
Mati masvika kuna 2020 here va Joseph.
Ndezvekutamburira izvi.
2019 akafamba zvakanaka here mukoma Joseph? Tudzewo maundering.
2019 mazino chaiwo kana tikatarisa zvinhu zvakaita semanatural disaster zvaitika muZimbabwe. Itori nhamo pamusoro peimwe nhamo, vamwe vaitakatika kuna nachimanimani uko vanatuku vana vamugabe. Saka handifungi kuti pane rimwe gore rakamboshata zvinhu sairori.
Zvino makatarisira kuti pane besides that pane zvamungati ndicho chakaitika ichi chamusingangambofema makakanganwa muna 2019 here?
Ini zvangu ndotongorwadziwa nekufa kwakaita Samanyanga pamwe chete navamugabe, nyangwe tisingatarisi zvavo kuti vanga vari munhu wakamira sei, asi tozongorwadziwa nokusangana matambudziko akaita saiwawo. Kwozoitawo vamwe vakarasikirwa nehama neshamwari kusaidhi rokuna nachimanimani uko. Zvakarwadza. Zvakarwadza, unombaiona kuti zvinhu zvakadaro hazvisununguri.
Hazvo chokwadi, takunzwai mukoma Joseph. Zvino tudzeiwo nemaondero enyu pane zvichachinja here mugore ra2020? Makatarisira kuti zvinhu zvichanaka here, nyika ichadigwa shuga here?
Chikafu patafura handichiona apa kuti chikafu chingaenda patafura, nenyaya yekuti vana vemuZimbabwe tangojaira kungozvishandira. Asi dambudziko roitika manje nderekuti nyange ukashanda mari yacho yaunobata haishandi manje. Mari yavakaisa padarire iyo ndo yatongochema nayo kuti vamwe vanga vachirarama nokutenga nokutengesa kunze kwenyika, but manje mabhondi aya ndo akakanganisa zvinhu zvese manje.
Zvino mukoma Joseph, sezvo mutungamiriri wenyika navo finance minister vari kuti hapana kwaari kuenda mabhondi, todi?
Inyaya yekuti zvavewo havana chavanoshaya. Dai vanga vachiona nhamo iri kuona vana veZimbabwe kunyange vari kunze kwenyika, because kana ukanzi uri kudiaspora zvireve kuti zvinhu zvatofamba musheka. Izvezvizvi tikatarisa nyaya yemagwaro ekufambisa, hakuna magwaro ekufambisa kuti vanhu vashande zvakanaka kudiaspora ikoko. Mafuta edzimotikari munyika hamuna futi, saka kusvika kunumber plate yemotikari muZimbabwe hamuna kana motikari inoiswa number plate, nyowani unotopiwa ichipepa chaiyo chaiyo. Saka unobva watongoona toti kana Zimbabwe isina foreign currency, hapana zvese zvinoimbisiwa vanhu izvi, hapana kana chimwe chinombobuda.
Aiwa, takunzwa mukoma Jose, chipe time mukana uripo. Moresa yama neshamwari muba shuwirewo gore idzvarakanaka.
Hai, ndinomoresawo kumusha ndinobva kumberengwa uko. Ndinomoresawo hama dzangu dziri kumberengwa munzimbe yekumberengwa kwayoku. Ndozomoresawo friend yangu iri kuna Bomb Sprite uko inonzi Nkomo. Ndinomuti happy new year, tapinda nyangu tanga tichi tambura tambura asi tapindawo zvezvo kungobero berowo.
Aiwa, takunzwa mukoma Jose, tinotenda zvikuru. Musati maenda kwandiri, ndoti kwamuri mukoma Jose, happy new year.
Happy same to you, maita basa nokuti batawo.
Aiwa, musatye, chirongwa ndechenyu, modzoka next year handiti. Right, ndiri kudzwa kuti ndine umwe muteereri ahiya ngilo munye umlaleli ongenayo kuhlelo asizweni ukuthi umlaleli yena uthini ngodabona khona ekudwini. Khola muteereri, nyakwamukela kuhlelo, ndinomugamuchira muchirongwa. Ari pari nhare ndiani?
Halo, mtana siangani Zhou.
Va Zhou, zviri kufamba?
Zviteni hamene ikoko.
Aiwa, tiri bo, mapinda here muna 2020?
Takatarisira kupinda zvino kamwe tiasarasira tasvidza.
Aiwa, musatye mukoma, tosangana muna 2020. Nyaya iri mugango mainzwa baba. Ibvai matiudzawo maonerenyu 2019 akafamba zvakanaka here?
2019 ndochinja ndisingamodi kuzionzwa zvakare muupenyu hwangu.
Maguta hamuchadi?
Ndaguta, tatambura nayo.
Chii chakanyatsokunetsai patotarisa gore gore ratosvika kumagumo, pane zvakaitika here zvamungati ichika ichi handife ndakakanganwa manje?
Ya, 2019 kubva pakodzero dzevanhu muzimbabwe. Mapurisa akaita biriro rekutyora kodzero dzevanhu zvakanyanya muzimbabwe. Kuenda nevakuru vakaita sanavamugabe vanatuku nezvimwe zvezvinhu zvatorangarira nazvo 2019 jara kutambudzika panyaya yemari apo yatitambudza zvakanyanya.
Makatarisira kuti pane zvichachinja here mugore idzva ra 2020?
Ya, 2020 ndiri kuona neshanduko huru. Kusanaya kwaita mvura ukuri kuratidza kuti nzara iyaya iri kutozouya nemhuka nevana vayo. Kutambudzika kunee kuri kuramba kuchiinda mberi zvekuti ndiri kutokurudzira vana vezimbabwe kuti dei tanga tasimba kutoita iri minamato chaizvo.
Aiwa, takunzwa zvakanaka. Pedzai.
Handioni paine chakanaka chiri muna 2020.
Kana munhu wese achiti hapana chakanaka chinobuda vazvo zvino todii, nekuti hatingaendere mberi tichitambudzika ka?
Taichiona sekuti kamwe Jehovha vangapindira tangozama kuti pamwe zvamatongerwo enyika zvingabetsera, asi takatarisa zvikona kuti tingatarisira zvedu kutaurirana, asi nemabudiro akaita mahoti handioni pachikwanisa kuti pave nekubatana kunogona kuendesa nyika mbiri.
Aiwa, takunzwa zvakanaka vazvo. Tichipeta chirongwa, mukana uripo uyu, pane vamunoda kumhoresawo here hama neshamwari muchivashumirirawo gore idzva rakanaka?
Ya, ndinoda kuti ndibatei imo yemachinja munomu Mhandara Mbezi. Ndinoda denhere kuwadhi 1. Ndinoda munomu wadhi 2 Manduri vachadimana kandira chiwara kuwadhi 11. Jesi Musandi Jonga Tawanda kuwadhi 5. Ndozobatawo hama neshamwari, hama dzangu dzekwazivi dzese dziri muno mumambo. Ndizvo kwazisa mhuri yangu yandinayo pano ndichiti ngatipindei mugore dzamwe zvakanaka.
Aiwa, takunzwa zvakanaka vazhou. Kwamuri ndoti happy, happy new year, nditi mudhara.
Ne kwamuriwo, asi ndiri kuti kana tiri varombo vakomana, kupota tichifona fona ikoko kunonhidza. Toraiwo nhamba dzedu ndizvopota ndichifonerawo, togara tiri pamhutoongeani.
Aiwa, musatye mudhara zvo, gore idzva zvamoita ka. Instead of kutifonera panapa live parunhare ke zvikanetsa, munongotitumirawo message paWhatsApp muchiti aiwa, bra Mike ndoda kupinda muchirongwa, musatye brazhou, ndinokufonerai handisi.
Akawhatsapp dzizvaisimira dekunga zvinenge akawandisa. Deida kutopinda muchirongwa almost daily.
Musatye, musatye, chirongwa ndechenyu, handiti mudara.
Ndiriya.
Aiwa, totenda zvikuru kwamuri ndoti happy, happy, handisi.
Neniwo hatinai goredzwa zvakanaka.
Aiwa, ndiyo ndiyo, ndiri kunzwa kuti ndine umwe muteereri. I have another caller ungenayo kuhlelo, singakaqhubukeli pambili lohlelo. Asithatheni umlaleli sizwe ukuthi yena umlaleli uthini ngodabule khona ekutwini. Khola khola mteereri, ndinomgamuchira emchirongwa. Who's on the line there?
Yes, makadi.
Aiwa, tiri nani, zviri kufamba here?
Zviri nani chose.
Ari parunhare ndiani?
Ndi Genius Mapenzi.
Mr. Genius, zviri kufamba here? Mapinda muna 2020 here, Genius?
Tapinda zvedu but zvinhu zvacho zvakaoma.
Chanetsa chii?
Vamunangagwa vatiuraya.
Nhinda?
Gore racho rakapera vachingoita kuti zvanyirira, tichitambura, so zvinhu zvacho hazvibatani.
Tichitarisa gore ra2019, pane zvamungati ichi ndicho chakaitika chandisingafi ndakakanganwa here?
Chiripo.
Ndechipi chacho?
Kurohwa kwakaitwa vanhu vachiuraya vanhu zvisingaiti, zvanyira kozero dzevanhu. Nekupa mafake promises vachingotaura zvinhu zvavasingaiti.
Manetsa nekunzwa kuti zvemamultimillion deals. Aiwa, ndakunzwa zvakanaka mukoma Genius. Aiwa, takudzai. Tichitarisa gore ra2020 sezvo ratosvika mukoma, makatarisira kuti zvese zvichachinja here? Mamega deals achabudirirawo mo mamiriro akaita upfumi hwenyika ochinjawo munyika, vechidiki vaonawo mabasa, voonawo mukana wekuzvisimudzira.
Kana pasingone pati inonzi ZANU-PF chete hapana chobudirira. Asi kana ZANU-PF gavhamendi zvezvanhani, zviro zvokubatana zvacho, chero vakabatana zvachobuda bakozi zvavari kuda zvacho vamunangagwa vachazviti, havasi kuda kutsva vamwe munhu anovayananisa kuti vatipaurirane. Saka
asi wani muna 2000 mukoma Genius, wani muna 2008 vatsvangirai navamugabe vakambobatanawo zvinhu zvikafamba zvakanaka.
But vakazoraya kuti tsvangirai wacho, saka panotityisa kuti tidi vachitamisa vapinda.
Aiwa,
vanourawa futi nava.
Aiwa, takunzwa zvakanaka. Tichipetawo mazwenyu okupedzisira, pane vamuri kuda kumhoresawo here? Muchivashuvira happy new year kanaka.
Ndinomhoresa moms vangu naMudhara nevapana vangu Genius Lee, Jim Kelvin, Fabikita pana Michel. Then ndozokwazisawo hani dzimwe hama dzangu dzese dziri kunzvimbo dzakasiyana siyana. Yokamapedzei.
Okay, aiwa, takunzwa zvakanaka. Aiwa, tinotenda zvikurusa mukoma Genius, tosangana muna 2020. Kwamuri ndoti happy, happy new year.
Mukoma, tikusiyira gore rakanaka.
Ndizvo izvozvo. Nyezve kuti nyilo munyu mulalele ungenayo kuhlelo. Khola khola muteereri, nyaya kwamukela kuhlelo. Ngubani okhona ecingweni? Mulaleli, hello.
Hello.
Yes, ntate, how are you? Hello. Kola.
Muri kundinzwa here?
Tiri kukunzwai. Ari parunhare ndiani?
James.
Mukoma Jimmy, mapinda muchirongwa, zviri kufamba here?
Zviri kufamba chaizvo.
Masvika muna 2020
South Africa.
ndati masvika muna 2020 here mukoma Jim?
Yeah,
all right, regain kumbira producer wangu kuti akufonere back and then toona kuti ndakupinza muchirongwa here.
Ndakunzwai.
Oh, ndachibvunza ndichiti mapinda muna 2020 zvakanaka here mukoma Jim?
Ndoona sokudaro.
Hinda.
2020 inenge ine chiedza iyi.
Mukoma James muchiripo here? Ngibona ngani uJames iline yakhe yahlupa. Hayi, othi siqhubekele phambili ngohlelo. Siyibona ukuthi abalaleli bona bathini emakhasini ethu amathathu. Ku-VOA Ndebele kulonkosi uthi lishona njani umsakazo omuhle. Sesibala nje a couple of minutes sesiyafika ku-2020. Mina angiboni kule nguquko ezabakhona uma inkokheli yesikhona zingahloniphi amalungelo oluntu. Hayi, siyabonga nkosi ngalo mbono wakho. Ufundani uthi listening in Mpumalanga, kunjani eMpumalanga? Fundani, asiboneni ukuthi abantu bathini. Vanhu vari kuthiko on our different pages pa VOA Studio 7. Ngatione kuti vanhu vari kuthiko. Ndikuona zvekare pane vanhu vazhinji vada kupinda muchirongo vari kuisa manhamba. Tinotenda zvikurusa. Hanzi na Peter, I'm watching you from Eastern Cape, Queenstown, kuSouth Africa. Kurisa iko kuSouth Africa. Charles Vaisa namba ari kuZimbabwe ari kuti ndoda kupinda muchirongwa. Innocent Vati neniwo ndoda kupinda muchirongwa, ndiri pa Cape Town. Tax ari kuti I'm watching you live from Zambia. Muri bwanji bra Tax. Aaron ari kuti okay, I'm listening, thank you. Kurisa iko mukoma Aaron. Joseph is saying I'm watching you live, I'm in South Africa, call me. Ari kuSouth Africa Vaisa namba, tichakufonera mukoma Joseph. Vagwatidzo Vaisa, hanzi ndokumbira ungopindawo nhasi muchirongwa, please please please. Talent ari kuti ndeipi maikuru? Hanzi uyatidye sadza netsuro. Aiwa mukoma Talent, thank you so much. Happy new year kwamuri. Mr. Gwatidzo waza wafake nhombolo ukwele South Africa uGwatidzo. Geneva ari kuti tiripo pachirongwa. Aiwa zviri kufamba here mukoma Geneva? Ngatione kuti abantu bona batini kukhasi letu LVOA Shona. Papeji redu revoa Shona ngatione kuti vanhu vari kutiko pa VOA Shona. Hanzi na mukoma Donald ndifonereiwo. Aiwa tichakufonerai mukoma Donald. Valentine ari kuti Botswana here. Tumelang ntate Valentine, okay ntate nake sharp ke sharp kwana kere. Happy new year ntate. Dixon ari kuti aiwa watching you live from Polokwane pra Mike. Aiwa, thank you so much. Kurisa iko kuPolokwane Vaisa number takatarisira kuti chakufonerai. Mind Piri ari kuti kwaizwai mukuru wangu ndiri kukona ndiri paBotswana Gaborone. Aiwa, tumelang ntate Piri. Wagona Chitova ari kuti listening live pa Bristol. Ngezwe kuti ngilomunye umlaleli ongenayo kuhlelo. Asizweni kuti umlaleli yena uthini ngodabule khona ekudwini. Khola mthereri, ngiyakwamukela kuhlelo. Ndinomgamuchira muchirongwa ari parinhare ndiyani.
Yoni kwanyo.
Baba Nyoni unjani?
Maradini ko ndikurwa ndiri kumarondra ndinonzi Joni.
Mukoma Jo zvikuru famba here zviri seiko?
Vakomana tiri kufara vakomana, at least munombotibatawo ndafonerwa kustudio nemwari kake chipiri mugore rino nhai mwedu wei.
Aiwa, onai mapinda kamuchirongwa takutoti happy new year mukoma Nyoni.
Aiwa, tapinda mukuru wangu marombera iri maredhareda ipapapa akomana zvakaoma mupfunge.
Nenyuye hakuna magetsi kumarondera?
Hakuna chinhu, titori kwandogara kuseri tombo murima navatoti zvinhu izvozvizvi.
Aiwa, tichitarisa gore ra2019 mungati zvinhu zvakafamba zvakanaka? Hongu hako muri kugara murima asi mungati zvakafamba zvakanaka here?
Hakuna, hapana hope mugaro wangu. Amunawo 51 years ndichiraramira muZimbabwe munomu. Gore ra2019 I think the worst year.
Of your 51 muri pazo panyika?
Panyika ino ndichirarama.
Shei, zvino tichitarisa kuti gore ra2020 ratosvika, mungati pane zvakachinja here? Pane zvichachinja here? Makatarisa kuti pane zvichachinja here?
Mvura ndoyanga ifanira kutotipa relief manje. Hakuna kuri kuratidza kuti hakuna mvura. Kana Mwari akatsamwa, denga rakatotsamwa hama yangu. Saka 2020 tototarisira kuti makata kwakatooma. izvozvi zvipfungwa dzakatosangana pandakarara pamusoro pemubhedha pano ndinofunga kuti vana vanoenda sei kuchikoro vakamira sei atapera tina kana mabhipi mishonga haipo muzvipatara umu ende hama yangu ka wakauya kuno kuyufu bad. Halo,
ndiri kunzwa, enderai mberi mati.
Nyika ino yeZimbabwe ruvengo rurimo munomu ndongwandoraita kuti mwari atsamwe makakatanywa chete hakuna kutaurirana zvakanaka ende vatinenge takatarisira vacho vari kufamba vakatarisa pasi nishiya kuti chapinda vanhu vatinavo vachiruvengo saka 2020 hakuna hope as long as zvakamira zvakaita izvika vanhu vachitimuka jakumagine kuti iwe unonzwa sei kana mwana panedo asingaende kuchikoro vako vachienda ijustthink of yours only ka gentlemen mazimbabwenzi tine tava neruvengo rwakashata chaizvo tashaya kuti ende ukatarisa munomuka taimbofunga kuti makawanda machechi but machechi aya akandonga masome of them ka atova masatanist ndovari kuita kuti zvejusti wait kudai saka 2020 hakuna mayangu hakuna I need you to come back and see what I'm talking about. I'm not casing anyone, I'm not case, but we don't have hope. Everything's done, we're done and doomed. It's all period kakara.
Saka hapana kana chinhu wanichamungati this is something good chakabuda pamuna 2019.
Hakuna munhu atakamira naye wacho vari kumunetsa vamwe vachimu marondera munomu. Chamisa ndo munhu ataite kachatitora wakamutesa mwana aye ari kutivangare vakamuridzira kuti munomarondera muno munhu achijara muti zvo ndikutaura ruvengo rwacho vatinaro chamisa because it's an opposition is an enemy we have surely can we do that we can't saka we are doomed inini handina kana hope come next year ndinganda ane 52 years but I don't have any hope we are done and finished ende our faith has gone from nothing to matatu kuhora kwacho kana takatika pension pandikuenda kuretirement nothing to talk about I'm sorry my brother but anyway regandikuwishire iwe ukauri kuamerica nevamwe vari kuvisena vari kuteerera vane hope kuti ehe ngatiraramai kuti ngaita sei but zvinhu zvakatiomera
aiwa takunzwa zvakanaka tinotenda zvikurusa nekupinda pachirongwa
maite aida maite kutumira mabhatiri tichingoisa mavairesi andakatenga ichitira magezi but endee sori
aiwa tichaona kuti tokwanisa kukurongera here
maita bafa chaivha ndafara ndima ndipa hope chete habut upenyu hapana
aiwa 2020 zvichanaka baba kwamuri ndoti happy new year handisi
zvakanaka ini ndinowishira vese vateereri vestudio 7 kuti happy new year although I don't know whether there's life there
aiwa tinotenda asizoni kuti umunyu mulaleli ongenayo kumuhlelo umwe wamuteereri another caller ongenayo kuhlelo yena uthini ngodabule khona ekodwini khola muteereri welcome nechirongwa chedu cheve chidiki
hello
yebo mulaleli how are you
anyaphila ukhuluma nomkhokheli moyo
mkhokheli unjani futhi
anyaphila
usixhuma ungaphi
ukhuluma lana e-South Africa
selifikile yini ku-2020
hayi asikafiki ku-2020 sisalindele nje ukuthi izikhathi zifike
kodwa ukufika uzafika ngithi
hayi
ngempela mkhokheli nanti udabula khona ekudwini nangu 2019 usehambile u-2020 usefikile ubona ngani izinto zihambe kuhle na elizweni kulumnyaka
kulumnyaka njengoba sowugciba kanje hayi akulalutho mina ngathi luhambe kahle alukho cause njengoba besibona ke kuloku kubulawa kwabantu kucatha kwabantu abantu amadokotela acotsha imisebenzi amatoyitoyi yabona ayikho into ehambe kahle lo nyaka so hayi anginaphinde futhi anginahophu kahle ukuthi i-next year sizoba nempumelelo e-right ngoba ngikhala ngokuthi aluba abantu bayakwazi ukuthi-ke njengoba yabona kisana sesinamaphathi amaningi ngicabanga ukuthi lawo futhi aphinde abe nomthelelo ukuthi ilizwe lethu liwe kakhulu because omunye nomunye abe hambe eyofuna ama-sanctions laphana ukuthi maybe labo bangabuya basize yabona. So uma kungakwazeka ukuthi next year wonke amaparty singathethelekile ukuthi mashonaland mathebulaland kumbe kuphi kuphi yabona bahlale phansi maybe bathi emaphathi amathebulaland ahlangane emashonaland ahlangane uyabona bese bezohlanganisa nje ukuthi kudala kwakunjani. Ngicabanga maybe kungasingaba ne-hope from lapho.
Bakhona yini ofisa ukubabingelela ubafisele umnyaka omutsha ole njabulo?
Yebo abakhona kakhulu, ngifisela nje izihlobo zami abantu bonke basekhaya bangene kahle nje umnyaka omutsha. Bese ngizothi okunye kade ngiwebusele laphana benesifiso ukuthi nje aluba kuyenzeka lo hulumende wethu azame ukubonela abantu abethu ukuthi bafunde yabona. Because akula life nje ungafundanga. And then futhi nalinto nje ukuthi mabegula bona bese bebaya kwamanye amazwe aluba kuyenzeka ivalwe okwezothi bekwazi ukulungisa izibhedlela.
So wena uthi kumele bayeke lokho ukuthi umuntu angagula eChina omunye eSingapore kumele hayi bakuyekele khonokho balungisise izibhedlela
yebo. Silungise izibhedlela zethu. Mina ngizothiwa upresident weSingapore uyagula ulethwe eZimbabwe. Angazi upresident weSouth Africa uyagula ulethwe eZimbabwe angazi ngikuzwa. Kodwa thina amadokotela la siwacothayo kithi lana eZimbabwe yiwo siwalandela khona lapho kubo Singapore, siwalandela kuphi kuphi yabona. And then futhi kuyikudlalisa kwemali because indiza lezomthatha lapho umuntu uyedwa imusa eSingapore, imusa eChina, imusa kuphi kuphi yabona, uyabhadalelwa futhi ihulumende, ubhadala nge-foreign currency. Abantu bayalamba, amadokotela silawa, ayikhona ukuthi silawa amaningi over izibhedlela silazo sezi-m nje ngathi imali analesisa kwamanye amazwe aluyamenteni izibhedlela. Loku la yenale nto yokuthi abantwana bamaministri abahlala phetheya kwamanye amazwe yabona, bafunda khona. Uministri obhadalelwa uhulumende, uhulumende laba bantu abaphetheyo abasena ndaba nangapha yabona. Mina ngikhumbula ngisafunda ngama-90s sasiphiwa amabhuku esikolo kodwa manje akusaphiwa bhuku esikolweni. Akusekho konke lokhu yabo.
Hayi, siyakuzwa mkhokheli, isikhathi sesidliwa ngumangoyo kulabanye abalaleli abafisa ukungena kuhlelo. Siyabonga ngithi baba,
siyabonga kakhulu. Liqhubekele phambili, lingene kahle nanomnyaka omutsha.
Lawe bra mkhokheli, kuwe ngithi happy new year. Ngithi ndathi
Happy New Year, siyabonga.
Bye-bye. Right, Muri Zimbabwe, that was Mkhokheli. He highlighted a lot of things. Iwa wat aiwa, nemaundrao, wongu zina zina kumira zakanaka. I see he put a couple of wishes where he says, dilpane sinu, zinofano gaziri somuna 2020. Mkhokheli highlighted how he firmly wants the government to fix the health sector ku Zimbabwe. Anzi nyaye yekuti vanhu vakarwara voenda kunana China, kunana Singapore, pasina zvo ngatigadzirisei ma hospital edu kuitira kuti vakarwara vanongopinda muchipatara chiri muZimbabwe kwete kuda kuenda kune dzimwe nyika. Now let's continue with the other segments and the other incidences and events that happened throughout the nation. Now in throughout the whole time in April, we touched on the issue of drug use. Inyaya yashunguruza vanhu vechidoko vakawanda, the youth, abantu vasakula ngempela kutwa hai vari kupedzwa nenyaya yekutora zvidhakamiswa. So in April we touched on the issue of drug use and we highlighted how it's become a big pandemic in Zimbabwe. Our correspondent Columbus Mavunga touched on that, and not to mention that even after he touched on that, in the following month, in May, there were 131 youths that were arrested at a Vuzu party in Bulawayo over the same issue. But let's head to Columbus Mavunga, who's going to break down what exactly happened in April. Apota Chibata, yaya, ye ma drugs. Pane vechidiki.
Less than 3 in 10 young Zimbabweans have steady jobs. Many are idle and see no economic opportunity. For some, that leads to problems with alcohol and drugs. Catholic Church leaders, community activists, and the Ministry of Health are launching a campaign to warn youths about drug and alcohol abuse and how it hurts a person physically and mentally. President Emmerson Mnangagwa's government says it cannot deal with the problem on its own.
Alcohol and substance use is a rising problem in all of Africa and also in Zimbabwe, and it's become one of our top three diagnoses that we're seeing in our mental health units, so it's becoming a problem. There haven't been many national surveys on this problem, but from other nations, substance use can, it's a combination of factors. It's a multifactorial problem.
Youths are susceptible to peer pressure and can easily gain access to drugs, says Dr. Roafam. Once hooked on drugs, they also become more likely to engage in criminal activities. This 20-year-old asked us not to film him when he was smoking cannabis. He says drug use would fall if more people could find employment.
We are going nowhere. Even if we are to look Kuman Street, there are some other people who are damaged. 50% of the youths in the streets, they can't even work. Their life are to distract from drugs and so forth.
This Catholic Church hosts activities for young people to keep them busy and away from drugs.
Within our hall, the way it is structured, upstairs we are creating what we call a study center for the young people. We are finishing it. Then we have the computers. We have also started like what we call the sports for the young people. We've created a volleyball pitch. We've created also a netball pitch here as well for the young people that they are free. During their free time, they can be engaged in sports everywhere here. So at least with that, we are removing them from being just idle.
While those activities might help, when these young people have finished playing, they still find themselves unemployed. And the temptation of drugs and alcohol remains strong. Columbus Mavunga for VOA News, Harare.
Siyabonga, siyabonga. Columbus Mavunga, eliyona ngichasisile ngempela ukuthi hayi. Uduba lokuthatha isidakamizwa hayi ukuthi waseluqedile ngempela abantu abasakhulayo eZimbabwe ndikabahla nje kare ukuthi nyayi yakayindramberi. This is a report that was done in April. I see the following month takanzwa kwakubulawayo kokontutu sayathunxa ngempela 131 youth were arrested for attending a vuzu party. For those that don't understand ukuthi kahle kahle kuyini vuzu party, amavuzu party ndaya ma gatherings kana kuti ma party kana kuti apo anorongwa newechidiki huwa under the age of 18, vanenge vachienwa hwahwa vachiputa mbanje vachiita zvipabonde nezvinhu zvakasiyana siyana. 131 youth were arrested, some of them aged 12, 13. So that's one of the things that we highlighted elizweni okuhluphe abantu abasakhulayo kulomnyaka. Ndirikunzwa ndine mutereri asizweni ukuthi umlaleli yena uthini ngodabule khona egudwini. Khona khona mutereri ndinomugamuchira mchirongwa ngiyakwamukela kuhlelo ngibani khona ecingweni.
Hello.
Hey, Baba, zuru famba.
Yes, sir. I'm coming back. Makabiyeni.
Ah, Mushe. Ndim koma nkomo era.
Andi makowa.
Hey, vamakowa, zuru famba.
Apana chiri kufamba. Zvino zvakamira kuti ndi.
Ah, amsati mapinda muna 2020 here mudara.
Apsati apinda takutarisira kufinda but hey, gore ranga rakaoma iyi.
Tiudzeiwo zvizhinji.
Ah. 2019 yanga yakatomera tikutarisira kuti yeshi vari kumberi uko vari kuchaira ngoro dzezvenyika dai vaibva kusunungura kuitira kuti gore rechikutanga manherano ritangike zvakanaka.
Makatarisira kuti 2020 zvichachinja here mukoma mako?
Kupinda.
Makatarisira kuti zvichachinja here muna 2020?
Ya, tarisiro tinayo asi manje tiri kuona zvichinetsa nekuti vakaramba vachingodhonderana zvavari kuita izvi zvinotiomera. Saka tikushuvira kuti dai vaita kuti zvinhu zvirerukire vanhu vese pakurarama nekuti tiri kushanda but tiri kubuda hakani.
Ndiudzeiwo mukoma Aaron, chii chakaitika muna 2019 chamungati ichi kai chandife ndakakangana?
Zvinosanganisira kuti kutooma kweupenyu kuti zvinhu zvanga zvichingo woma kuti muma hospital hamusi kuendeka mabasa macho vanhu vari kushanda bari mari zvacho dziri kubudamo hapana chinobuda chaunoita chaunonyatsoona kuti ndaita chakati saka zvino zvino inototirwadza izvo kuti paupenyu chebatisi kuronga remangwana rakatinakira
mune chivimbo here chekuti zvinogadziriswa gore riri kuuya
ya chivimbo chiripo kana sezvandisaiwa kuti vanhu vakagara pasi vakataurirana woona kuti zvii zviri kudiwa kuti zvinhu zvedu zvifambire munhu wese zvakanaka
haiwa takunzwa zvakanaka vamukova varipo here mune hama kana kuti shamwari dzamuda kumhoresa here muchivashuvira gore idzva rakanaka
haiwa hama ndinadzo ndina mukoma wangu ari South Africa nevaninina ana makova nana zembe vese vari ikoko ana chirango tinovasimbisa kuti vaive nenguva yakanaka kwamuri ikoko nedzimwe hama dzatinoshanda nadzo mumabasa kuno nekugarisana nadzo nemadzimai angu kuti vasimbisawo kuti vange vachipinda mugore rakadai kutarisirwa pamanherano iyi
aiwa takunza zvakanaka vamakowa tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa kwamuri ndoti happy 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 new year mudari
tinotenda mazvita enyu nekutibata
saka tinosangana muna 2020 Right, Muri Zimbabwe, mabva kunzwa kuna Aaron Makowa, that was Aaron Makowa, Zimbabwe, of course, based as Lizweni, Zimbabwe, na uti, this year, I will say Kateling Mpela, uti 2019, ngonu chaye panzi, 2020, buya smokesi, singatini, Makowa wanya tutsanangura, he explained that, ngombono wake, in his opinion, izinto azihamba kuhle kulomnyaka. As kubekele pambili, ngojabule kone kutwini, let's highlight more events that happened in Zimbabwe in 2019. Now, as we proceeded, another thing that happened recently, and it's a story that we broke here at Studio 7, the health sector started dilapidating in September 2019. And as a reaction, state security agents were allegedly kidnapped or I am president of Zimbabwe Hospital Doctors Association, or Dr. Peter Magombe. This is something that happened in September. And if you remember correctly, when Dr. Peter Magombe was found, he set his first interview lapha ku Studio 7. But let's go back to September 2019. Lapho sabona bodokotela besithi hayi man lingasithathe kancane musathi derere dzosai Peter Magombe. Let's take a look.
The letter is addressed to the first citizen of this country, His Excellency the President E.D. Mnangagwa, from the senior doctors in all government institutions. 16th of September 2019. Re: disappearance of Dr. Peter Magombe. We, the senior doctors, specialists working in the government health institutions, met today and on the 16th of September 2019 at the Paranyato Hospital. We deliberated on the disappearance of our colleague, Dr. Peter Magombe, which was reported to Budiriro Police Station, RB number 4085997. Dr. Peter Mgombe's whereabouts remain unknown, and we are seriously concerned about his welfare. We therefore demand his unconditional return to his family. In the meantime, we have withdrawn our services as from... As from 0800 hours, 16th of September 2019, has met the practitioners from both public and private services.
Libone lapo, that was September 2016, apo Dr. Peter Magombe wanga watorwao, who were allegedly state security agents. Takazo wano, Dr. Peter Magombe waka wanikwa, and his first interview yaka itwa Panapapa Studio 7, where he was explaining, iwo wanga wari boa avo, but he needed to be checked to make sure kuti, jese zwagamira zwaganaka. Since then, we haven't spoken to Dr. Peter Magombe, but we're looking kuti hopefully muna 2020 tange tinawo sakazo muhle Zimbabwe muhle sesifikile maphetweleni tshashuka kuba gume echirongwa chedu cha nasi 31 December 2019 anokoneka ine mfaro. Thank you so much everybody who joined us. Anokoneka ine mfaro ndini wenyu Mike Hobe kwamuri muri Zimbabwe gini tshakazo muhle Zimbabwe muhle niti happy new year. Bye bye.